ndakasangana nevakuru kana kuti ma representatives e Grain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira ma department e government anoti e GMB ve finance neve ku agriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kuma millers after government yakati kuchaitwa ma grain subsidies, zvichireva kuti hupu kana wanga wakwira kusvika pa 110 ma millers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura. 110 pa 10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati taakudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa 50, vamora kuzosvika havo pa 57, asi ndomadzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Chinangwa chacho chinenge chiri chei chaizvo apa?
Kuti mamillers muchapuwa mari yekuti makwanisa kudzikisa mutengo wehupu kuitira kuti vanhu vese vawane kuguta. Asi chatiri kusimbisa isu seMinistry of Industry and Commerce ndechekuti mamillers hamufanirwe kupuwa mari imi musati maisa hupu hwacho muzvitoro. Saka takamirira kuti vese vanoda kugaya upfu vane makambani iwayo chionaiwo kuti maisa maapplication forms enyu kuindustry and commerce. Kana muchinge maisa pane marequirements amuri kutoziva vazhinji vacho anofanira kunge onga aripo.
Tipewo muenzaniso wezviri kudiwa izvi.
Ma tax compliance certificates, ma company registration, zvese izvozvo zvinodiwa. Kana mawana zvokuindustry and commerce, munobva mazopuwa mvumo yekuti muchikwanisa kuwana chibage, mukwanisa kunogaya hupfu, homba wawanika, wakachipa kuruzhinji rwevanhu.